Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadhiki oronga kuita musangano wekuzeya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadhiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. Vamunangagwa ndo sachigaro weSadic, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa uye vamondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, COMALISO, vari Joyce Ngwenya.
Ai vakaichokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tovariwo vakavhota vari kutivo vakavhotera vamondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatirichiya gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachipfurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vamunangagwa ndo sachigaro veSadic. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vangwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vamondlane kuti aiwa makaziyiwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano kuyananisa, musangano kuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavhots overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunoona kuve nechokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakazikiwa. Saka ndoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vamondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadic riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadic?
Aiwa, hatingati zvirutwa neSouth Africa zviri kunze kweSadic, nokuti South Africa inengo yakakosha mugungano resadik. Saka kana vachiita varikuita zvinofambirana nemafungiro anoitwa inengo. Asi sezvatamborwa kuti aiwa kuedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana. Asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina, pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina. Saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi. Kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora moto. Saka aiwa basa rakanaka, ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadek dzakazvimirira dziripo dzoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadliwa.
Munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique? Tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo.
Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza, vana Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa, Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique. Saka dezvazvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho, nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzatinoita.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions komaliso Zimbabwe, vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinodzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama, asi vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau, kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuro inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera, asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi, kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weCitizens Council Act, pasi pemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masedi, wakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko, vachivayambira kuti munoyudzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita. Asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro, izvi zvese zviri above board. Saka vanhu vakatoisa mari dzavo, saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo. Ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura, uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusvasvamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kuchawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzakainogara veruzhinji umo vanotengesa matengi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara malend barons anoudza vanhu kuti wavake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemalend barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarisikanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru. Ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro. Mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi Follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda pa Facebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka, tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi, vatingati investor muchirungu, vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa, nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki, vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa, vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura shekare na va Clayton Konese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolisi zava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica.
Handina chikuru chandinoona mapolisi kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa. Saka pamwe ndoo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki, iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achiti pachirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, kaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose muzita raJesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitaura shoko raJehovha Mwari, kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiwo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kunuri kereke ndiwo mavambo. Takatarisa rudzikitwa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira panotonga zvepasi rose. Saka America yakatariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna zvirevo chapter 8 paverse 15 iskiti inotaura kuti madzimambo anobata vose neni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni, kana kumajere ndizvozvo. Poga poga munhu achinyapa umbo wake anonzisimudza ruoko woti help me God, kureva kuti Mwari ndi Mwari vakanaka. Saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka, vakatendeka. ndozi mwechetezo tikaverengazve kuna Samueri kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueri vakati akuda mambo kurodzi mukati menyika yeAmerica vanhu vari kuda umwe mutungamiriri saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha kereke ndozo ndosaka maiona imini kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvavairota asi vaitotsvaga vanhu vamwari vachivadudzira kuzvinorevei ndosaka makaona mambo akamborota muto aenda kure asi wakazotemwa akadudzwa kuti mambo umambo hwinjobva kwamuri asi mutazowanazve saka kuti kereke inobata pose hapana paisingakwani nokuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidenti kwati madzimambo aiterera aifamba nevanhu vamwari vaiudzwa zvokuita asi madzimambo akanga asingateereri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteerera mitemo yamadzimai yana maivo kwavo karopesa vaurasvika saka kereke hama dzangu yakakosha inobata zvose nokuti mwari ndimwari wazvose mwari ndimwari wepasiyo kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika saka regai ndinamate musarenyu mwari wekumusoro kudenga baba ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba hedzinoisa rudzi dzemukati menyika yeAmerica dzasvika tarai mwari wekumusoro kudenga baba pakamira amai Kamala Harris navaDonald Trump baba wekumusorosoro kudenga vamwe vachasarudza kurudyi vamwe vachasarudza kuruboshwe asi Jehovha imimi baba ndimunozi vachatungamira saka mweya musweni wamwari toti baba tungamirai pindai mukati menyika yeAmerica mwanakomana waDavid toona kuti vamwe vakadovhota asi mwari kudenga chasaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuita kwai kosi tinokumbira kuti mweya musweni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri musweni ishe renyengetera nokunamata muri mwari vekumusoro kudenga imi baba nesa renyu rinoshamisa tarinoera sezvatakamboona pakugadzwa kamambo chaosi taiona sokurenisaniswa ipapo saka ukuru hwejehovha ngauone kumukati menyika yeAmerica kuti amwe amen
aiwa kwanhasi ndatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita serino Chamuka iro rafamba nezvo nguva yakatirebei patachiyambuka tichienda kumabhora. Saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumaofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa, uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musi wetamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatenda izvakati vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, fungo tinotarisa kuti vanhu vakomana vekwedu rwendo runo vakaipa. Saka vanhu vekuPolokwane, Petersburg, Messina, Gwanda, vese ngavauye neuwandu hwavo bhora reZimbabwe neKenya.
VaJakata vanoti sangano ravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa, vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda, kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu hwenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe, even ari kunana Cape Town, huyai tiite mhemhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints 10. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa ndikunyepa ira tiketi ratakutora, saka totarisira win kwete draw, totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi, inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.